kunze kwekuongorora zvematongerwo enyika zvandinoita nepfenyuro dzakasiyana-siyana kusanganisira yenyu uye nemapepanhau akasiyana-siyana, ndine zvimwewo zvandinoita zvakafanana nekushanda nevarayiridzi vekuinvest of Zimbabwe. Tine chirongwa chatakaita chandagore rapera ra2015 chekunyora bhuku rinotarisa mafambisirwo ezvemari muhurumende. Pamusoro peizvozvo ndinotibatsirei hama dzangu nevamwe vagari vekumaronda mashanu kuchivhu kwandinobva. Ndingangoti ndizvo zvimwe zvezvinhu zvandinoita hangu kunze kwebasa randinoita rekurayiridza pano pachikoro pandiri.
Zvinhu zvamuri kuita vamukonza zvinhu zvinoda mari nenguva. Mungatsanangura kuti munowana sei zvinhu zviviri izvi, mari nenguva?
Nguva zvandinoita ndezvekuti ndinotoshandisa nguva yangu yandinenge ndisiri pabasa, ndo pandinowana mukana wokunyora uye ndichidyidzana nevandambotaura ivavo varayiridzi painvest of Zimbabwe. Mari ndinochengetedza, ndinotaurira navadzimai vangu kuti aiwa pamari yedu yatinowana tikakwanisawo kuti chikamu dai takwanisa kubatsirawo vamwe vasiri pachinhano chatiri kuti vasvikewo pavanoshuvira.
Kumaronda mashanu mabasa apa yamuri kubata?
Ndinowanzobatsira zvangu panyaya yekupinza vamwana chikoro. Ndandine urongwa hwekuti ndikwanise kutarisa vana vaya vanenge vachinzi havasi kukwanisa kubhadhara mari dzechikoro. Munoziva kuti mari dzinobhadharwa kumamisha uko hadzisi mari dzakawanda sereke, asi pane vari kudzishaya. Iye zvino ndandatanga hangu neveukama hwangu, asi ndandichida kuti mari akandiropafadza ndikwanise kubatsira kunyange nevemunharaunda vamwe vandinenge ndichiona kuti ava ndingakwanise kubatsira.
Totarisawo mamugere muSouth Africa imomo, mune zvizvarwa zveZimbabwewo, mune mabatsiriro amuri kuvaitawo here?
Hongu vandinokwanisa kubatsira vazhinji, ndinowanzobatsira vaya vanenge vachitsvaga nzvimbo dzokuti vawedzere chikoro chavo. Ndinonyanya hangu kubatsira pakuvakwanisa kuvapa zivo yekuti vangafambe sei uye vangawane nzvimbo dzekuita izvozvo kupi nekupi. Rumwe rubatsiro rwandinowanzopa, ndinowanzoti semunhu anosupervisa vanhu vemasters kunyanya-nyanya, ndinowanzotora hangu nguva yangu ndichibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuita zvidzidzo zvechinhano ichocho, ndichivabatsira kuti vangagone kuenderera mberi sei nemamasters, particularly dissertations avo. Ndofunga ndo zvizhinji zvandinowanzoita. Asi dzimwe nguva rumwe rubatsiro rwandogona kupa nderwekuti dzimwe nguva unosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvisina kana mari yebhasi kana zvisina kana chokubata cheuviri, ndinowanzobatsira vanhu ivavo.